Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gunyana 15 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziya. Chandangoudzwa ndevekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika va Robert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havasi kunzwa zvakanaka.
Pane chimwe chivanhu chasingakwanisa kuti titsananudzirane kuti zvigureka. Isusu tinoziva tsika dzedu hadzisingadzidisclose. Tikadzimara tangodzidisclose chete hapasisina chivanhu chatakuita. Dzinozikanwa nevane vari involved vacho vechivanhu chacho nevachaendako. Nevanoita zvavanoita izvozvo ende zvatakadoniitawo takaita zvatakaitawo. Saka tamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo vangavapedza then munhuwo oradzika.
Hama dzavamugabe dzinoti mutumbi wehama yavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanopambwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuye kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe watadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kurwara. Arthur Chigoriva anotipa nyaya inotevera.
Harare uko uchachengetwa usati waradzikwa. Valiyo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavamugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwaZvimba nhasi vaLloyd Tarumbwa vekuBanget avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vamugabe vakafa zvechokwadi here.
Ini hongu vamugabe vakatichungurudza neni ndirimwe ndakatomboshungurudzwawo zva208 sandakashungurudzwa kwenguva refu sereki. Saka kuuya kuzoona kuti vamugabe ishuwa here kuvafa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavamugabe kwakatsemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita.
Tino urombo vateereri todzokorora zvakare nyaya yemutumbi wavamugabe uchitarisirwa kuenda kwaZvimba. Mutumbi wavo unonzi watadza kuenda kumusha kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havasi kunzwa zvakanaka. Arthur Chigoriva anotipa nyaya inotevera.
Mugabe
vanosvika churu vaswera vakamirira mutumbi wavamugabe uyo wanga uchitarisirwa kusvika kwazvimba nhasi masikati. Mutauriri wemhuri yekwamugabe uye vari muzukuru wemufi Valio Mugabe vati mutumbi wavamugabe watadza kuuya nhasi nezvikonzero zvavati havazive sezvo vangotumwawo namambo zvimba. Valio Mugabe vati mutumbi uyu uchauya kumusha mangwana mangwanani.
Ndaudzwa nachief zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiruziva. Chandangoudzwa ndevekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Asi mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati mutumbi hauchauya kwazvimba sezvanga zvakatarisirwa sezvo amai Grace Mugabe varwara.
Machanges vanogona kunga aripo according ne kusanzwa zvakanaka kwamai kuzimai vari kubatikana miri yavo, asi chokwadi chokwadi nhasi tachifanira kusukuya kuno, but because nokubatikana kwavo mai manje taakutomirira kuti tikonfirm kuti vari free here kuuya izvozvi kana kuti mangwana, zvokuti tingangoiite mande.
Mambo Katiza Gombo vatiwo mutumbi uchange uri mumaoko ehurumende kusvika musi wauchadzikwa.
Ndezvehurumende handi takataura kuti we are doing together with the government. Hurumende ichaziva painovachengetera, so we can't keep him at home. Asi hurumende ndeichaziva kuti vanenge vari kuda kuzoshanda nehurumende, asishanda tena.
Asi izvi zvapesana nemashoko avaliyo Mugabe avo vati mutumbi wavamugabe uchange wakachengetedzwa nemhuri yavo kusvikira guva remhando yepamusoro rapera kuvakwa.
Anenge ari mumaoko memhuri pa 30 days tiri kuteera. Anenge akachengetwa nemhuri, anenge ari mumaoko memhuri. Purezidendi nezuro vakataura vakati zvinhu zvese taakusiyira kumhuri ndoindichazotitaurira kuti zvinofamba sei. Saka tenge tichikuzivisai kuti tiri kufamba sei, semaziviso racho kuita iye zvinezvi kuti mutumbi wauchauya nhasi wakuya mangwana.
Kusarongeka kwemafambisirwo eurongwa hwekuvigwa kwavamugabe kwasiya vanhu vakawanda vanga vari panhamo vasazive kuti mutumbi wavamugabe uchauya here kana kuti kwete, sezvo paine mazuva angangosvika 30 usati wavigwa. Valio Mugabe vati mutumbi wavamugabe uri kugara zuva rimwe chete kwazvimba wodzokera kuHarare uko uchachengetwa usati waradzikwa. Valio Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavamugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwazvimba nhasi vaLloyd Tarumbwa vekuBanget avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vamugabe vakafa zvechokwadi here.
Ini hongu vamugabe vakatishungurudza, neni ndiri mumwe ndakatomboshungurudzwawo zva208 sandakashungurudzwa kwenguva refu sereki. Saka kuuya kuzoona kuti vamugabe ishuwa here kuvafa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavamugabe kwakatsemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita vamugabe vachitonga ndiko kunetsa kwavave kuita vafa. Vamugabe vakashayikira kuSingapore musi wa6 Gunyana mushure mekurwara kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Atha Chiguriwa.
Tichiri panyaya iyi, hama dzevembo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzinoti mutumbi wavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi aenda kumusha kwavamugabe uko ataura nehamadzishe mufi ndokutipa nyaya iyi.
Hama dzavamugabe dzinoti kuradzikwa kwemufi kuchaitwa mushure mekunge zvose zvinodiwa kuitwa muchivanhu chedzinza ravo zvazadziswa. Mumwe wehama idzi ndiva Dominic Matibili, avo vanoti baba mukuru kuna vamugabe. Vati pachaunzwa mutumbi wavamugabe pamusha pavo, vesvondo vachapiwa mukana wokuita zvechechi, asi chivanhu ndicho change chiri pamberi.
Kana vauya pano pamba tirikungoita normal procedure yekuti board ikasvika pamba vanhu vanoita misa veRoma, then vo vanenge vachiitawo zvechivanhu, vo vachiitawo chivanhu chavo.
Varikutaura vakamirira mhuri yemufi valiyo mugabe. Vakati vamugabe avo vakashaya svondo rapera kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore vacharadzikwa kwapera mazuva makumi matatu. Asi veruzhinji vari kubvunza kuti mutumbi wavamugabe uchachengetedzwa sei kwenguva yakareba kudai. Vamwe vasingaite zvechivanhu vanoti hapana chinotadzisa kuti mutumbi uyu ugare kwenguva yakareba kudai uri mumba ine chando inochengeterwa vanhu vakafa kana kuti mochari. Asi munin'ina wavamugabe vaAugustine Chidhakwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuti mutumbi uyu uchachengetedzwa sei kuti usaipe. Vati pachivanhu pane mukana wekuti mutumbi uyu unoiswa muninga.
Makare kare chaiwo chaiwo handichazivo, asi kare ngozi ndiri tiri wekuma from 30 upwards, saka kuti nditaure zvekare kare hano, asi ndiri kutaura zvekare. Nawo vamwe mumwe vaisasikwa, vamwe vaiswa mapako voningiriwoomeswa, vamwe aiswa muninga, aiswa muninga.
Ishe Dununu Zvimba avo vane zita rekuzvarwa rekuti Rafael Zvikaramba vaudza Studio 7 kuti chivanhu chichaitwa pamutumbi wavamugabe hachisi kuzoziviswa veruzhinji. Vati kuradzikwa kuchaitwa mutumbi wavamugabe kumarinda anovigwa magamba enyika muzuva risati ranyatsozivikanwa hakutadzise veukama kuita chivanhu chavo pahama yavo.
Pane chimwe chivanhu chasingakwanisi kuti titsanangudzirane kuti zvigureka, isusu tinoziva tsika dzedu hadzisingazidisclose. Tikadzimara tangodzidisclosa chete hapasisina chivanhu chatakuita. Zvinozikanwa nevane vari involved vacho vechivanhu chacho nevachaendako nevanonoita zvavanoita izvozvo. Ende zvatakatonoitawo takaita zvatakaitawo, saka tamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo. Vangavapedza then munhuwo oradzikwa.
Pane mashoko angachitenderere kuti vamugabe vaive mambo pachivanhu chokumusha kwavo zvichapa kuti vavigwe pachivanhu sezviri kutaurwa nemhuri yavo. Asi vachidhakwa vati mufi akaramba ushe.
Angasiri haana mbuvechifu, akanziye nemadzibaba edu tokuita chifu, zvikanzi aiwa ndisiye tovasiwa, tobva tobatwa isusu, tobva anobatwa mufana wangu Titus ndiye akazoitwa chief pagroup redu.
Studio 7 yabva kwaZvimba yaendawo kumba kwavamugabe kuHarare iyo inozivikanwa nekuti Blue Roof, kwatasvika madzishe achinzi anga ari mumusangano neveukama vachizeya mafambisiro avachaita chivanhu chavo pakuvigwa kwavamugabe. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti ndechipi chaizvo chivanhu chichaitwa pakuvigwa kwavamugabe. Kumusha kwavamugabe migwagwa inoenda kumakuva yanga ichigadzirwa netarakita, kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekuita gadziriro dzekuviga vamugabe paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas chiri pasi.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva reutongo hwejekerere kana kuti International Day of Democracy. Dingindira regore rino rakanangana nekuyeuchidza dzihurumende kuti utongo hwejekerere hwakanangana nevanhu. Zimbabwe sedzimwe nyika dzakawanda pasi rose inotarisiswawo mukubata kwainoita vanhu vayo. Dzimwe nyika zvikuru dzekumawirira pamwe nevamwe vana veZimbabwe vanopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, izvo zvakazosvitsa pakuti vamwe vakuru muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusanganisira naivo vaMugabe vatemerwe zvirango. Zvirango izvi zviri kurambawo zviripo kunyange hurumende yavaMugabe yakabviswa pachigaro. Zvinonzi nevamwe hapana shanduko yati yavepo pasi pehurumende yava Emmerson Mnangagwa iyo iri kupomerwawo mhosva yekutowedzera kutyora kwekodzero dzevanhu. Mukutarisa nezvezuva iri tabata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vaOK Machisa.
Kana tichiti demokrasi kana kuti utongi hwejekerere, ihurumende kana kuti igovernment inoshandisa masimba ayo kubva kuvanhu. Kana tichiti masimba ayo kubva kuvanhu, zvinoreva kuti pane kuvhoterwa kunenge kwakaitwa uyewo kuchigutsa ruzhinji. Saka inzira yekushanda nayo kana kuti yekutungamira nyika tichishandisa gutsa ruzhinji, uyezve tichishandisa nhano dzinotorwa zvikuru pakuti vavhoterwa ndivanani.
Saka Zimbabwe munoi uonawo yakamira sei munyaya dzeutongo wejekerere?
MuZimbabwe tine urongwa hwakada kumufanana naihwohwo hwatingati demokrasi, asi tichikure nekunyatsosvika ipapo chaikupa mungu pedemokrasi, nokuti tine zvinhu zvakawanda zvinoita kuti tisaswedere padhuze nazvo. Chekutanga ndinotaura, ndakatarisa nekuvhoterwa kunoitwa vatungamiri vedu. Ikonono tikatarisa, zvine dambudziko muZimbabwe pakuti patakavhota muna 2018 pane kugunun'una kwakaitika kubva kune mapoka akasiyana siyana kusvika tazosvika kuConstitutional Court, uyezve tikatarisa iwo mutemo unoita kuti maelections edu kana kuti kuvhota kwedu muZimbabwe kuve kunomhanyiwa zvakanaka, kunoitwa zvakanaka, tinowanikwa pane mapuri akawanda anoda kugadziriswa. Saka izvozvo zvega zvinotiratidza kuti demokrasi hatisati tasvika pamongo. Mukatarisa mazuva anaya, kune vanhu vari kungotorwa pakati peusiku vachitorwa. Izvezvi tinotori nadhokutari vakatotorwa pakati peusiku nezuro vasiri kuonekwa. Pane kusungwa kwevanhu, pane kumbunyikidzwa kwevanhu, pane kunyaradzwa kwevanhu, pane kuinvedwa kumameetings avo. Izvozvo hazvitariswi zvichinzi tozosvika pakuti Zimbabwe ine demokrasi.
Tinoona kuti nyika iri kuchema vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, munhu aizivikanwa kurwira utongo hwejekerere. Zvii zvamungataurawo pamusoro pavo tichitarisa zuva iro reInternational Day of Democracy?
Munoziva kuti pane vamwe vaitaura vachiti kusunga nekusunungura. VaMugabe vakasunungura nokusunga. Zvandikuda kuzama kusanangura nekuti tiri kuchema hongu, dai mweya wavo wazorora murugare netsitsi dzaMwari. Tiri kuchema chaizvo munhu wevamwe vanhu vatingati vakarwa chose kuti tisununguke muZimbabwe, kazopedzisira vasungirira futi Zimbabwe kwavakanga vaitora vachiisunungura. Zvinoratidza izvo kuti hatisati tasvika pakuti ndepapiko patichazopembera sevana veZimbabwe, nokuti kwayakasunungurwa ndo kwayakadzoserwa. Chasiyana chete iganda. Tikatarisa maramiro ari kuita vana veZimbabwe iko zvino, upenyu hwatairarama mu1980 neupenyu hwatiri kurarama iko zvino anodemba wani kuti dai nhingi anga anga ari. Hatidi kusvika panguva iyoyo nokuti zvinonzwisa tsitsi. Saka demokrasi yatiri kutaura nezvayo ine chekuita nematongerwo anenge achiitwa nyika, kana kuti nematungamirirwo anenge achiita nyika.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights Voke Machisa vachitaura vari parunare neStudio 7. Vana chiremba vachitsigirwa nemamwe masangano evashandi varatidzira pachipatara cheparenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavanoti kupambwa kwakaitwa nezuro vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombeyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba vataura neStudio 7 vati vari kurwadzikana zvikuru nekutyoro kuri kuitwa kodzero, uye havasi kuzodzokera kubasa kusvika Dr. Magombeyi vadzoswa nevakavapamba. Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimbandoro vati havasi kufara nekushayikwa kwaDr. Magombeyi avo vakapedzisira kuonekwa nezuro. Vandoro vati Dr. Magombeyi vange vakataurira vamwe vavo kuti vari kutyityidzirwa nevavaifungidzira kuti vasori. Vandoro vati vazivisa mapurisa epakamba yekubudiriro.
Vakambengwa vachitretenwa vachimbotaura kuti vakomana ndiri kuteerwa, ndiri kufonerwa, ndichipiwa mameseji ekutretenwa, vachingosuspecta kuti maybe mastate security agent. Then vane imwe screenshot yavakatosenda futi vakamamboiona musocial media umu yanga yakanzi zoni ramba uchiita zvauri kuita uchakutora nechamupupuri iyoyo. Vakuratidza kuti vaimbonga vachiwana mathreats nenhamba iyoyo. Pari zvino tafaila mapolice report, tichakwanisa kuwana hama dzakaenda kupolice station kubudiriro zvokurunzi ndoko vakapedzisira kuwanikwa. Kwanga achikwanisawo kurenta nembe yekugara achienda kunoshanda kuHarare Hospital.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Dr. Ndoro vashoropodza kwavanoti kutyoro kwekodzero dzavo vachiti vana chiremba vanoda kuti vakapamba vamagombei vavadzose vari mupenyu uye utano hwavo husina kuvhiringwa.
Pari zvino tambokwanisa kuunganidza machiremba Solidarity March yekuti tinokumbira kuti chiremba Peter Magombei variliswe vari musafe health, vari muutano pasina zvakawanda kana kuti pasina chaitika kwavari. Tichamuzivisai.
Imwe nhengo zvekare yeZimbabwe Hospital Doctors Association vatapiwa mungofa. Avo vanoshanda pamwe chete naDr Magombei paHarare Central Hospital vati vamagombei vakatumira mashoko paWhatsApp kumaten manera apfuura vachizivisa nezvekupambwa kwavo nevarume vatatu.
Kane zuro manheru takazongonzwa chiremba Peter vakatumira meseji kuma10 dzeusiku vachitaura ivo kuti vatorwa nevarume vatatu vavasingazivi ende vari kuendeswa kwavasingazivi. Saka kubva nguva dzavakatumira meseji, to be precise, 19:10 PM musi wa14 September kusvika izvozvo hatisati takwanisa kuvabata Dr Peter. Hatisati takwanisa kuziva kuti vakaendeswa kupi uye zvevaripi.
Vamungofa vati kunyange hazvo kune kutya kukuru muna nachiremba vawirirana sesangano kuti vana chiremba havasi kuzodzokera kumabasa kusvika vamagombei vadzoswa kumba kwavo.
Saka isu sana chiremba sebato seinonzi ZHDA tadecida kuti kana chiremba Peter vasati vadzoka isa hatikwanisi kuenda kubasa. Tichagara mudzimba dzatinoona kunge dzakachengetedzeka. Vamembers edu vanotitera tiri kuvaadvisa kuti vagare panhu pavakatemba kuti vachange vakachengetedzeka kusvikira taziva kuti Dr Peter varipi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari kukurudzira mapurisa kuti aite basa rao nemazvo kuitira kuti zvizivikanwe kuna vamagombei.
Tinokurudzira kuti mapurisa nevamwe vakadaro vaite basa mukukwanisa kudzosera kodzero dzachiremba. Tiri kukumbirawo kuti dai vamhanya-mhanya waita zvekuti zvinhu zviite zvakamira zvakanaka, nokuti maabductions haana kutanga nhasi. Zvinhu zvatagara tichinzwa zvichiitika, musazo vanoziva vaitaidza maraunda nhasi vari tiri kuvashaya. Zvinhu zvakabva kuitika rona Obert Masauresa, zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti zviri kuramba zvichiitika izvi.
Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vava nemazuva 12 vasingaendi kubasa vachiti havana mari dzinovakwanira dzekuti vaende kubasa. Hurumende yakawedzera mari yavana chiremba nezvikamu 60 kubva muzana, asi vana chiremba ava vakati yaive shoma. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rati richange richizivisa matanho arichange richitora kusvika vamagombei vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chevechidiki.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, muineni Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvenhoroondo yavarobert Mugabe, avo vaimbove mutungamiriri wenyika, avo vakashaya musi wa6 September vari kusingapore. Tichange tichikurukura nevechidiki vane ruzivo ruzhinji pamusoro penhoroondo yavamugabe. Wokutanga ndimuzukuru wavo vaJason Zwao. Ngatinzwei zvizhinji.
There is a saying, charity begins at home, and henceforth vamugabe ndi baba venyika. Tinovarangarira tichitondera mazuva avo avaitidzidzisa kuti tinofanira tine rudo, vaitidzidzisa kuti tinofanira tichibatirana pamwe chete kuti tiwanisane, kuti tiwane pundutso rekunzwa shanduko mumuri. Ndo zvatinorangarira vamugabe vari vaive murume avaive nerudo nehama dzavo, vaiva nerudo nevamwe vose vaiva komberedza mukatondera vamugabe vaiva neshamwari dzakawanda ana president Mnangagwa ana late vice president Msika vanewo shamwari dzavo dzavakasiya ana Kenneth Kaunda ndo marangariro atinoitawo vamugabe
muzukuru wavamugabe vajason Zhuwao tinotenda zvikuru nemaondo enyu umwewo watakabata ndi Webster kuHarare ngatinzwei maondo aWebster
ndeti kwamukoma Webster ndogara muHarare South ndiri kamirira mayute imomo ndiri PC district kurwadziwa nemukuru wedu komanda vedu vaRH Mugabe vaita kuti tiketi kusvika pano vakatisenzera nguva yakareba takasenza navo vakatisiyira nhasi uno nhaka yatinayo yetinochema kuti baba toda kuti tisumudzire tichibva ipapo tiketi tichisvika kumberi baba zororai murugare makatiitira zvikuru
Aiwa takunzwa zvakanaka mukoma Webster muri eZimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanzwa kubva kuna vaJason Zhuwao muzukuru wava Robert Mugabe tikanzwa zvekare kubva kuna vaWebster tichikurukura nezvenhoroondo yevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe avo vakashaya musi wa6 September vari kuSingapore muri eZimbabwe ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve paInstagram username yangu ndi @bigmike3 bigmike3 musakangane zvekare kuti tichasangana nechipiri pachirongwa The Connection apo tichange tichienderera mberi tichikurukura nezvenyaya dzinobata vechidiki munyika anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove mhuri yeZimbabwe bye bye
Tinotenda Big Mike makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC Kokambo mwari makanaka karikubva kuna mechanic manyeruke tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kazvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kurwara hama dzavamugabe dzinoti mutumbi wehama yavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanopambwa nevanhu vasingazivikanwe tabatashuka kumagumo chirongwa chedu chanasi, iva inesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.